This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu mbudzi 27 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosvika muParis kuFrance kumusangano wepasi rose wekuzeya kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze.
Mapato anopikisa oshora bhajeti rakaturwa muparamende nehurumende nezuro, achiti harina gwara rakajeka rekusimudzira upfumi hwenyika.
Madzishe nemakanzura anonzi ndezano PF onyemisa varimi vanonzi vanopikisa bato rezano PF foteresa nembeu.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemakurukota avo vasvika kuParis, France kumusangano wechimakumi maviri nerimwe 21st Conference of Parties to United Nations Framework Convention on Climate Change uyo uri kutanga nemusi wemuvhuro. VaMugabe vaperekedzwa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe uye makurukota anosanganisira gurukota rinoona nezvezviwanikwa amai Opa Muchinguri Kashiri. Nekuda kwemhute inonzi yanga iri kuFrance, vaMugabe vanonzi vatadza kumara panhandare yeLe Bourget kuFrance kwakare vakazonomara pane imwe nhandare iri muFrance yeCharles de Gaulle. Musangano uyu unokokerwa neUnited Nations uye wakanangana nekuona kuti chii chingaitwa mukuzadzikisa zvibvumirano zvakaitwa muna 1992 kuRio Convention kuBrazil zvekuona kuti nyika dzose dzaita zvinhu zvinopa kuti dzichengetedze mamiriro ekunze ayo ari kuramba achishanduka. Tabata mumiriri weZimbabwe kuFrance amai Rudo Mabel Chitiga kuti tinzwe nezvekusvika kwavaMugabe.
Vasvika kumeeting yekuCOP 21 saka vauya nemakurukota avo vanoita nezvemagariro zveenvironment nevanoona nezvenhau dzekunze.
Vasvika nguva yekuFrance uku?
Vasvika tisati tasvika pana midday, ndopa vasvika mangwanani ano.
Ko, tichitarisa nenyaya yemusangano wava uri kupinda uyu, imi makasununguka here kutaura nezvavo kana kuti pane vamwe vanoita basa iroro?
Muridzi wenyaya iyi ndiminista veenvironment, saka vari pano muno muFrance vatouya vatori kumamiting avo. Ndo vakasungikwa kutaura nezvepozisheni yeZimbabwe pazvinhu izvozvo, kuti Zimbabwe inoda zvakati zvakati nekuti musangano wokufamba sei, ndo basa ravo.
Mumiriri weZimbabwe kuFrance amai Rudo Mabel Chitiga vari parunare kuParis, France. Direct from Washington, the
Voice of America, VOA. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanoda kuti Zimbabwe ive nemuzinda wemabhizimusi epasi rose. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura musangano wekuti ndezvipi zvingaitwe kuti nyika igare iine runyararo, uyo wange wakarongwa nesangano rinoshanda rakazvimiririra reNational Peace Trust, vaMunangagwa vati nyaya yekugova zviwanikwa zvakaenzana, kugara zvakanaka nevavakidzani, kuwanisa vemabhizimisi mukana yekuita basa ravo pamwe nekudzivirira hori ndezvimwe zvinoita kuti nyika ive nerunyararo rusingaperi. vamunangagwa vati vanoziva kuti nyika dzepasi rese dziri kukwezva vemabhizimisi ndosaka vave kugadzirisa mitemo inokanganisa vemabhizimisi nechinangwa chekuti vamhanyire kuuya kuZimbabwe.
We are competing for capital with the rest of the world and capital will grow.
Tiri kukukidzana nedzimwe nyika kukwezva vemabhizimisi uye vanhu ava vanoenda kwavanobatwa zvakanaka. Saka isuwo tiri kuda kuti kana vauya muno vafarewo.
Vati vemabhizimisi vakauya muZimbabwe, upfumi hwenyika hunokura sezvo nyika ine vanhu vakadzidza zvikuru muAfrica. Vatiwo runyararo rwakakosha zvikuru, vakati zviri kuitika kuIraq neSyria zvinoratidza zvinoitika munyika kana pasina runyararo. Asi mumwe muzvina bhizimisi uye vaimbovimeya veHarare vamuchadema Sunda vati hapana chitsva pane zvataurwa navamunangagwa uye hapana kana mumwe zvake muhurumende yeZimbabwe anoda kusandura zvinhu munyika. Vakati zviri kuitika munyika pari zvino hazvienderani nezvataurwa navamunangagwa. VamaSunda vatiwo pari zvino makambani munyika ari kushungurudzwa nehurumende zvikuru sei nebazi rinoona nezvekupa masimba eupfumi kuvatema. Mukuru wesangano reNational Peace Trust vaTrust Mamombe vati musangano uyu uri kupindwa nevakuru vakuru vehurumende vemasangano anoshanda akazvimirira kuchamhembe kweAfrica uchabuda nezvisungo zvinoita kuti nyika ive nerunyararo rusingaperi. Musangano uyu unopera mangwana.
Chii chinoda kuitwa kuti mumakore 10, mumakore 20, makore 35 anotevera tisapondane? Hatingomuki tisingapondane. Kune nyaya dzemaresources. Tikatarisa chero nyaya yeminda iyi kugovanwa kwakaitwa vanhu minda. Deni zvasina ku zvangoti rasikei vanhu vaipondana kudarika pavakaita apa. Asi basa rapera here rekugovana kwezvinhu here? Kana kuti pane zvinoda kuitwa nhasi kuitira kuti mangwana tisazvogare pasi tutanga kupondana futi?
Sachigaro weNational Peace Trust amai Sekai Holland vati runyararo rwakakosha munyika uye sangano ravo rinoda kuti vanhu vose vagare murunyararo vachivhotera mapato avanoda. Vati Zimbabwe inofanira kudzidza kubva kunyika yeBema iyo yakasandura hurumende zvisina mirizhonga nguva pfupi yapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Direct from Washington, the voice of America.
Vanoona nezveupfumi mubato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai vaweba chinyadza vanoti bhajeti rakaturwa nehurumende muparamende nezuro harisi kugadzirisa nyaya yemabasa mamiriyoni maviri akavimbiswa nehurumende. Mumashoko avatumira kuvatori venhau vachinyadza vati bhajeti iri harina zvariri kuita kukwezva vemabhizimusi vekunze sezvo pasina mitemo inokwezva vanoda kuuchika mari dzavo munyika. Vatiwo kurwisana muzano PF kuri kupa kuti vekunze vatye kuzotanga mabhizimusi muZimbabwe. Vachinyadza vashorawo hurumende vachiti haina kuisa mari yakawanda mukutenga chikafu sezvo nyika yakatarisana nenzara inotyisa.
Nengo yeMDCT inomirira kwadzana East mudare paramende vaNelson Chamisa vatsinirawo mashoko avachinyadza vakati mashoko akaturwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa haana zvaanoita mukusimudzira upfumi hwenyika.
Hapana nhava izere mhepo vazulu, hapana chiripo mukatarisa. Bhajeti rakapuwa harisi bhajeti, nokuti haugoni kusvika uchiti ndine chandoda kukupai chisipo. Munhu ari kuzama kuda kutengesa mhepo. Ivo vachinamasa mukatarisa pabhajeti ravo, chokutanga hurumende haina kugadzikana. Vane kurowana kwezvibhakira zviri kuputa moto. Vanhu vari kungomorana kumeso, hapana akatarisa mweibata mupfupi, bata mutete, bata murefu. Zvinova zviri kuita kuti hurumende pachayo isaunza mari inofanira kunge ichiwana kuuya munyika, nokuti hakuna nyika inogona kurarama ine mhirizhonga, ine noise ichikwanisa kuwa inounza mari. Ndochokutanga. Chechipiri, tiri kuonawo kuti kuba kwanyanya muhurumende, uye hapana ane chokwadi chokuti aroda kuba. Mukatarisa ipapa apa vese unongova wapusa wapusa, ngatidzime marai tidye murima.
Asika ivo vebato riri kutonga reZANU PF vari kuti vachinamasa vakabaya dede nemukanwa nekuti bhajeti ravo rinokurudzira kuti vekunze vauye kuzotanga mabhizimisi munyika.
Vakabaya dede nemukanwa, vakabayiwa nedede nemukanwa, nokuti maitiro akadaende munhu akabayiwa nedede nemukanwa, okusaona kwaari kubva nekwaari kuenda.
Nengo yeMDCT inomirira kuwadzana East mudare paramende vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Tabatawo vanotungamira bato remavambo kuSiledon uye vaimbovawo gurukota rinoona nezvemari muZANU PF Dr. Simba Makoni kuti tinzwewo maonero avo.
harina zvitsva zvavakatiudza, vari kupfuurira mberi nepfungwa yavo yekuti zvinhu zvakanaka, havasi kutambira kuti nyika iri mudambudziko, vanhu vari kunetseka, vanhu havana chekudya, havana pekurara, vanhu vari kushungurudzwa, havana hope. Saka iyi nyaya yatakatarisa nayo inofanirwa kudzoka pakuti toshandisa sei mari shoma shoma yatinayo kuti tigadzirise matambudziko akatarisana nevanhu. Danho rekutanga nderekuti tisapambadze mari yakawanda kubhadhara vanhu vasina zvavari kuita. Saka ngatichekei zvinoirirana nemucheka watinawo.
Asika ivo veZANUPF vari kupembedza vachina mhasa vachiti danho ravakatora rekuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvainazvo rinokwezva vemabhizimisi vanozoya nemari kana kuti yatingati ya foreign direct investment.
Dambudziko riripo nderekuti kunze kwemusoro wenhau yatingati headline muchirungu yekuti pay up the arrears, hakuna zvimwe zvakataurwa nachina mhasa nyange namangudya kuti vari kuzvibhadhara sei sei.
Mutungamiri webato remavambo kusile don uye vaimbovawo gurukota rinoona nezveupfumi Dr. Simba Makoni vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo nhengo yeZANUPF inomirira uzumba mudare reparamende vaSimba Neuta Mudarikwa kuti tinzwewo zvavanofunga nezvebhajeti ravachina mhasa.
Bhajeti rakapuwa nevachina mhasa, hapana bhajeti rakambogadzirwa zvakanaka seiroro Zimbabwe, nekuti vachina mhasa paminister of finance vakabvuma kuti vanhu vari pasi pano takakukweretai mari yenyu nemaarias nemi. Kana mabvuma kubhadhara chikwereti, maakutsvaga nzira dzekubhadhara chikwereti, maremerera maane chiremera maakugona kukwereteswawo mari. Saka iye muchirupu inonzi FDI, foreign direct investment, itsvanga yaakuyerera kuuya, nokuti vanhu ava vaakuziva kuti munyika umu vaane vanhu vanobvuma kubhadhara chikwereti.
Asika vamwe vari kuti hapana zvakati tsvikiti zvakaitwa navachina mhasa zvekugadzirisa zvinhu zvakaita semigwagwa, magetsi, mvura nezvimwe zviri kukanganisa kukura kweupfumi.
Chiripo ndechekuti chihondo chakaitwa navachina mhasa ndechekumisa kutenga zvinhu zvakagadzirwa mune imwe nyika irape muenzaniso weflower.
VaSimba Neuta Mudarikwa vanomirira uzumba mudare reparamende vari nhengo yeZANUPF vanga vari parunare muHarare.
Vamwe vagari vekwanzvimbo kumazoe Central mudunhu remashonaland Central vanoti nezuro vakanyimwa fotereza yaitambiriswa varimi pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chekubatsira varimi nezvekurimisa. Mumwe mugari wemuward 8 vakudzanai Kaseke veMDCT vanoti ivo nevamwe vavo pamwe nevamwe vainzi ndevegama talks vakadzingwa paitambiriswa fotereza iyi mushure mekunge makanzura nemasabhuku aigovera ashevedzera mazita avo vachinzi vaive vavengi vehurumende. Vakaseke vanoti chinonyanyavarwadza ndechekuti mukati mevanhu vakanyimwa ava mune chembere neharava vasina kumwe kwavanotarisira kuwana zvekurimisa izvi. Varimi mumaruwa akawanda vari kuchema-chema kuti bato reZANUPF riri kushandisa mbeu nefotereza mukushungurudza nhengo dzemapato anopikisa. Studio 7 yaedza kubata Ishe Negomo Lucius Chitsinde, asi munyori wavo adaira nhare yavo vaGodfrey kunze kwenyika vati havataure neStudio 7. Hatinawo zvakare kukwanisa kubata makanzura kanawo mumiriri wemazoe Central amaitavita Kanengoni Malinga. Ngatinzwei hurukuro yataita navakaseke pamusoro penyaya iyi.
Ya vanhu vakadinombi vanga vanyorwa vanhu mazita kansera netimu yake vakacheka mazita vachibvisanhwa isina MDC mazamatoko. Saka vanhu vakachekwa netembere dzimwe dzatokura zvinhu zvatigoreka kuzvibatsira.
Zvii zvikonzero zvakaita kuti munyatsonyimwa? Tsanangurai kuti vakakunyimai sei uye makazotorwa sei, mukabviswa mutsetse here, makaitwa sei? Tsanangurai zvakaitika.
Mazita akanga akanyorwa nematabhuku akakomiti yogovana kansera vake ndo vanhu vaicheka mazita ivavo kuti iye haawani nemvuku inzio dzamatoko. Akatoza kuti nziri mukwanisa kuita izvozvo ndiriie masimba.
Saka makanga matoenda here kunotambiriswa mbeu idzi?
Vanhu vakanga vari kuzotandikwa pahuro yekansera.
Vanhu vaipiwa chii? Tsanangurai kuti chii chaipiwa vanhu?
kati wa mapitereza na matiri, makomba wa mapitereza. Kati wa anu wapo, matiri mahindi hewa na over 70 wana.
Saka chamaka nyimwa hii fertilizer, haisi mbeu?
Ya, yeah, mapitereza, tunapresenja fertilizer. Kati wa ndiwa hiko, ni kini yao.
Saka imi, muno tenda ya kuti muriwe batu ripi pani waka nyimwa hewa wa gamma toxica na kuti MDC. Saka mune manga matano amaka zotora wa ere mshine mkunge maanyengwa maka enda wa ere kana kunoona nengu ya paramende mchifshita nyayi kana kumapurisi
nengu ya paramende namba zaketa kati chayo kibu mkumbaka akutani wa uwe wa kuenda kumapurisa wa zorana
saka mapurisa hati ine nyayi
mapurisa hati kutawa zizaweku pisi ya wapo saka wani wabu unoku kwa mkwe mande na eto huo
aka ndeke kutanga ere zichiti kamudu numenyu zimenguwa maamu chimbo tambiri siku ere
wato barawa chito daro mapurisi
Saka ezviri kukanganisa zvakadi munya dzinze gadziriro dzekurima.
Mukanganisa vanhu kuti takatasa sechembere dzinokwanisa kuwana mafitezi wayo. Akareka kuti vachiwa vanhu vasina dzimba zvinhu zvakanyorwa pamahouses.
Munofunga kuti vanhu vangani vakanyimwa mbeu iyo kana fertilizer iyo kusanganisira ve gamma tox neve MDCT ivo.
Vanhu vakawanda zvinhu zvinokurana kuma100.
Vanga vari mumwe mugari wemuward 8 kumazoe central kumashonaland central vakudzana ekaseke vari parunare kwanzvimbo kumashonaland central kwakare nestudio 7 direct from Washington the
voice of America VOA makatirira ku studio 7 tiri kutevenyura tiri mu Washington DC
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mauto emumali asunga varume vaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekurwiswa kweimwe hotera yemubamako svondo rapera vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa. Muzinda wemauto waburitsa mashoko aya nhasi uchiti varume ava vasungwa mubamako uye vakabvunzurudzwa kwavacha kubvunzurwa kwa ndinodzokorera zvakare uye vari kubvunzurudzwa pari zvino. Asi muzinda uyu haona kuburitsa mashoko ekutsanangura kuti sei uri kufungidzira kuti varume ava vane chekuita nekupfurwa kwakaitwa vanhu mubamako.
Mutungamiri wehurumende yemuteki vaAhmed Davutoglu vaburitsa mashoko ekuedza kudzikamisa mamiriro ezvinhu pakati penyika yavo neRussia zvichitevera kudonetswa kwendege yemauto yekuRussia neTurkey mukutanga kwesvondo. Ndege iyi yakapfurwa ikadonera pamugano weSyria neTurkey. Mumashoko avaburitsa mubepanhau remuBritain Red Times nhasi, vaDavutoglu vati kunyanga hazvo nyika yavo ichagara yakazvidzivirira, Turkey ichashanda neRussia mukupodza gakava riripo. Vati chinangwa chavo kurwisa Islamic State.
Vanhu vakawanda vanotenderana kuti kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze kuri kukanganisa magariro evanhu muZimbabwe nepasi rose. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaJames Piri vanotiwo vanoziva kuti zvakakosha kuti vanhu vazive nezvekukosha kwenharaunda yavo.
Inyaya iri kutonetsa kutotaurirana ambuya vari kuti hanzi hameno chikaranga chakaiti tinonyatsonzwisisa kuti zvinhu kupisa kwatiri kuita mafuta, kupisa kwatiri kuita miti, kutema kwatiri kuita miti ndokukodzesa izvivai.
Mumwe mugari wemuHarare vaHenry Munangatiri vanoti munhu wese munyika ave kubatwa-batwa nekusanduka kwemamiriro ekunze uye zvave kutoda kuisa musoro pamwe chete mukugadzirisa dambudziko iri.
Isu semaZimbabwe nichatofanira kunyatsotsvaga isu stoita sei kusolva nyaya iyi kuti vana vedu vasafe nenzara, because nyaya iyi inyaya yekuti tikangada kumira kuti vamwe vachazobhadhara vanobhadhara rini, chataita isusu chii? Saka usangano uri right kuti tiende tichinotaurawo nevamwe, but semaZimbabwens tinofanira kutora responsibility yedu kuti tigadze strategy yedu isusu.
Vatiwo zvinofadza kuti hurumende iri kutora matanho ekugadzirisa dambudziko rekusanduka kwemamiriro ekunze.
Patisiri kunyatsokuona hurumende pairi kuda kunyatsoenzwa enforcer ma measures ari momo mukara kutarisa kunana kuna vanori mafojika runotema miti hatisikuri kuri mafojika kwakashata aiwa but tiri kuti hurumende manje ngaichiuya ibatsire kuti tigadzire dzimwe nzira dzekupisa fojika nayo isiri kushandisa miti tikaramba chitema miti Zimbabwe inozopedzisira yaita inonzi semi arid kunge Botswana kana Namibia zvekuti hamuna miti nyika yese yavagwenga nyika yese yangovagwenga
amai Emily Shumba avanori mafojika vanoti vave kuziva kuipa kwekutema miti uye kubvira gore rapfuura vange vari kushandisa marasha kuomesa fojika yavo imwe nyanzvi mubazi rinoona nezvemamiriro ekunze vaelisha moyo vanoti kunyange hazvo vanhu vachiziva zvinokonzera kusanduka kwemamiriro ekunze vazhinji vavo vachiri kudadzidziso panyaya iyi
umwe neumwe azive kuti zvii zviri kuitika maira nemamiriro ekunze uye zvii zvavanogona kuita kuti mwaka usarambe uchisanduka kungaa kuregera kutema miti zvakanyanyisa kungaa kusapisa miti nemasango nezvimwe zvakawanda-wanda zvinogona kuitwa nevanhu kana kudzima kunyange midziyo yatisingashandisi pamagetsi zvimwe zvezvinhu zvinogona kubatsira kuti tidzikise hutsi hwatinoisa mudenga nokanganisa ugaro hwevanhu
vamoyo vanotiwo hurumende yakatoita ongororo yekuti vanhu vangararamisei apo mwaka wasanduka
takaitawo ongororo netsvakiridzo yekuti ndezvipi zvatinofanirwa kuita senyika kuti tikwanise kurarama mune zvakanaka kunyange mwaka uchichinja zvinosanganisira nezvinhu zvakaita semairigesheni zvinosanganisira nenyaya yekuve nezvipfuwo nembeswa dzinokwanisa kurarama mwaka uchisanduka
chivimbo chine vanhu vakawanda munyika ndechekuti vatungamiri venyika dzepasi rino vaise musoro pamwe chete vagadzirise dambudziko remamiriro ekunze aya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
Vanorarama neurema vari kukurudzira vari kuronga musangano uchaziya HIV AIDS pamwe nezvirwere zvinotapuriranwa zvepabonde we-2015 ikasa uyo uchaparurwa muHarare nesvondo kuti uzeyewo matambudziko anosangana nevakaremara. Ngatinzwei kubva kuna Safari Njema.
Gungano iri rine chinangwa chekuderedza zvirwere zvepabonde muAfrica yose. Asi vanomiririra vakaremara mudare reSenate vanyama yavo mashavakure vanoti vakaremara vanofanira kunge vari mukati mehurongwa uhu kuti chinangwa ichi chibudirire.
Tina majournalists kana kuti media people vakaremara ngavaendewe iko kuwana ripota vachitarisa kuona kuti vamwe vavo varimo wewe vachingoripotawo dzimwe nyaya idzodzi dzinongoitika ipapo semajournalist akaremara kana kuti majournalist anotsigira vanhu vakaremara ngavange varipopo. Chechipiri, ivo vakaremara vacho vaifanira kunge varimowo muzvirongwa. Handisati ndaona hangu programu yacho kuti yaimira sanisa ndamboiratidzwa.
Vamashavakure vanoti vakaremara vakangofanana nevamwewo vanhu zvekuti vanongobatwawo nezvirwere zvepabonde.
Vanhu vazhinji vari muno muZimbabwe vanoziva kuti nyaya yeurema yakanyanya kutungamirirwa nemachechi nezvikwata zvevanhu vezvitendero. Saka vanofunga kuti sezvo vari vanhu vanocheketawo navafundisi vakacheketawo navafundisi vakadzidzisawo navafundisi vanofunga kuti hava vanhu vatsvene vanhu vasande wekuti havakwanisi kunge vachiita zvinhu zvakaita sezvino kuti vanofunga kuti nyaya dzepabonde chivi. Saka vanhu vakadzidzisiwa vakatrainiwa navafundisi kuti hai musaita chivi. Ndo mafungiro anoita vanhu. Asi chokwadi chaicho ndechokuti muupenyu munhu wose ane mukana uye dzimunguva vantu vane shungu dzokuti aitewo zvepabonde zvinongoita nhingi.
Pastor Thomas Muchadenyika, avo vanoshanda nevechidiki vakaremara vachivapa mazano, vanoti zvichabuda mugungano reIkasa zvinofanira kunyorwa nebraille uye pachishandiswawo mutauro wevasingagone kutaura kana kunzwa wesign language kuitira kuti vasingagone vakwanise kuzvidzivirira kune zvirwere zvepabonde.
Vanotodawo vatingati nechirungu ma special needs, vanoti vane special needs avo braille kana sign language. Saka tiri kuti kana zvakagadzirwa izvozvo aiwa zvakanaka kwazvo, nokuti hatidi fungwa yakare yanga iri kuti vanhu vakaremara vaionekwa sokuti vanhu vasina nebasa resi.
Musangano weIkasa uchapindwa nenyika dzakawanda idzo dzichazeya matambudziko akatarisana nenyika mukurwisa zvirwere zvepabonde. Zimbabwe yakasarudzwa kuita musangano uyu mushure mekunge zvaonekwa kuti Tunisia yainge yabatikana nezvinhu zvisina kumira mushe munyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Zvichakadaro, gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa, avo vari kutarisirwa kutaura pamusangano we-2015 IKASA, vanoti Zimbabwe yaita zvaikwanisa mukurwisa dambudziko reHIV AIDS. Asi vaparire nyatwa vanoti Zimbabwe inogona kuwedzera zvayaita munyaya idzi.
Vanhu vakawanda vanoti gore rino ranga rakaoma zvikuru uye havatarisire kuti pane zvakawanda zvichashanduka gore rinouya. Mutorodwe nawo Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakarongwa nesangano rakazvimirira reMass Public Opinion Institute muPoi neZuro, mutauriri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vakati veruzhinji vangavorarama neminana nekuda kwekuoma kweupenyu munyika.
Vanhu vese muZimbabwe vava nenhamo huru kwazvo. Vakuona kutenga TV, kutenga mota, kuwana basa seminana. Chese chese chinoitika mune imwe nyika chinotengeka kune dzimwe nyika se TV, se mota, se imba haizi munana. Inyika dzinenge dzichigavhenewa nehurumende inenge ine vanhu yakakosha. Hurumende yeZANU PF haina vanhu, saka zvakuitika sekuti minana.
Mumwe mutauriri pamusangano uyu uye vachiongorora nezvematongerwo enyika vatakura zhangazha vakatiwo mapato ezvematongerwo enyika haasi kuisa zvido zvevechidiki pamusoro, izvo zviri kupa kuti vechidiki vaomerwe neupenyu.
Vechidiki vakakanganikwa zvikuru nemapato ezvematongerwo enyika nehurumende nemimwewo musangano, musangano iri munyika munomu, nokuti vechidiki havana mabasa, havasevenze, havana utano hwakanaka. Vakuita zvinhu zvacho zvekuti zvapita zvana bronko, vamwe vacho vakuedza kubuda munyika vachinotsvaka mabasa kune dzimwe nyika. Pana kana musangano wani wandinoziva uri kunyatso kutaura zvido zvevechidiki munyika ino yeZimbabwe.
Mutauri weMDCT vaObed Gutu vakatiwo gore rino ranga rakaomera veruzhinji uye hapana hurongwa hwekugadzirisa upfumi hwenyika huri kuitwa neZANU PF.
MaChina anoziva mari. Ukanatsoona maAsian o anozi maAsian Tigers, Southeastern Asian Tigers, ingava China, ingava Japan, ingava South Korea, maeconomies yo anotongwa nemhando yepamusoro. Havasiri vanhu vanongokanda mari pavanoona kuti apa pane corruption. Havasi vanhu vanongokanda mari pavanoona kuti apa hapana utongi hwejekerere. Ndosaka uchiona vanongonyora vosaina voti taita madhiri, toita madhinha, topembera, tomwa hwawa, todi. Asi kuzoti mari yacho ngaichiuya haiuyi.
Asi vamafume vakati pane zvakanakawo zvakaitwa munyika gore rino, zvinosanganisira kuraswa kwemutemo uyo waipa vachuchuti simba rekusunga zvevamusungwa anenge apiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba. Musangano uyu wakapindwa nevanhu vanodarika makumi masere avo vaitarisa zvinhu zvakanaka nezvakaipa zvakaitika munyika uye kuti gore rinouya rinenge rakamira sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.
VeSports and Recreation Commission nhasi vadoma vatambi vachakwikwidza kutora mukombe wevakakunda vamwe vose gore rino. Mutoreri wenhau Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mutambi wetsiva Charles Manyuchi nemutuhini Casey Coventry ndivo vaviri vari kunyanyotarisirwa kukwikwidza zvakasimba mushure mekunge vadomwa nevatungamiri vemitambo yavanokwikwidza. Mutungamiri wevaongorori vevatambi ava vaTitus Zvomuya vanoti Manyuchi adomwa kurwira mukombe weSportsman of the Year uyo unorwirwa nevanhurume. Coventry uyo anonekwa semutambi akakunda vese kubvira Zimbabwe yatanga kukwikwidza nedzimwe nyika adomwa muSportswoman of the Year unove mukombe unorwirwa nevanhukadzi vachakunda mumikombe gumi nemitanhatu iri kukwikwidzwa. Ndo vachasangana apo pachabuda Sportsperson of the Year uyo anonzi ndiye mutambi akarura kudarika vose gore rino. Vanotungamira mitambo vakanzi vadome vatambi vanofunga kuti ndo vakagona zvikuru mumitambo yavo, asi vaZvomuya havasi kufara nemimwe mitambo.
Kune mamwe maassociations asina kukwanisa kutipa mazita. Tinoda kupakurudzira kuti maassociations ese akwanise kutipa mazita. Kune aya asingakwanise vakwanise kutitaurira kuti havana vanokodzwa.
Asi vaZvomuya vanoti vari kufara zvikuru nekutamba kwakaita vatambi vemuno apo vaikwikwidza neve kune dzimwe nyika vachiti ivo dai zvaramba zvakadai.
Takafara chose kuti mazita akauya anganga ari mazita akanga achikodzera zvikuru.
Chikwata chenhabu chevanhukadzi pasina nharo ndicho chatora mukombe weTeam of the Year mushure mekubudirira kuenda kumakundano emaOlympic Games ayo ari kuitirwa kuRio de Janeiro kuBrazil gore rinouya. Tochienda munyaya dzenhabvu. Mitambo yenhabvu iri kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana apo Chicken iri kutambidzwa mukombe wayo wekuve shasha yenhabvu muZimbabwe. Studio 7 iuda kuzivisawo zvekare kuti nemusi wemuvhuro kuchange kuchisarudzwa vatambi vakarura gore rese avo vanonzi Masoka Stars of the Year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganoti pa live talk tichataura nenyaya yebudget anokoneka ine mufaro. Ndichikusiyai maoko aJonga Academy, ndini Blessing Zulu.
Tinotenda Blessing.